Ramadhani mwezi wakati koshera isusu mamusulinji ndio mwezi watakapiwa na msiki watilo tanya chinangwa jili jehuti tiswedele pejo na iyo msiki mwezi watingati wechi 9 pa calendar yedi isusu the Islamic calendar. So mwezi huyu tino tanya kwa mazua amekwana pita iyo 30 days
ni makanyei mchitanya
chitito chekutanya senzira yekunamata chitito chatikapiwa na iyo msiki semapiro akaita kune vatumwa vese vakauya kubva nguva yevatumwa vamwari vaprofita vamwe vakanyorwa mumascriptures kubva kunguva dzaana Moses Abrahamu nevamwe vakadaro ivava. So isusu mumwedzi uyu tinotanya senzira yekuzadzisa murayiro watakapiwa namwari uye tichiita izvi kuti tinge tichiswedera pedyo na iye mwari musiki kuti isusu kubva nguva dzemangwanani kusvika mangwanani mambakwedza kusvika panonyura zuva paye kumazuva rodoka inguva yatinenge tisingabate zvekudya kana zvekunwa kana angave madesires mamwe emuviri aya tinenge tambozvinyima.
Ndinoona kuti Ramadhani inocherechedzwa kusvika musi waJune 14 gore rinoi. Chii chinenge chichiitwa kwemwedzi wese uyu?
Tinotarisira isusu tinenge tichitarisira kuti panguva iyi mamuslims ese inguva yekuti kwatiri isusu spiritual pamweya tikutarisira kuva tiri vanhu vasimukira tikutarisira kuti vanhu vese vechimuslim vanenge vari muenzaniso kuvanhu vese pasi rose kuti kana tichirarama sevanhu ngatiraramei nenzira yakadari inova nzira inokurudzirwa na mwari musiki. So ndo zvatinotarisira kunge tichiita pamazuva 30 iwayaya